Chikahlamadzo kuti tinzwe kuti bazi reprimary and secondary education rapedza ongororo yebullying muzvikoro. Nokuti isu sevarairidzi uyezve sesangano reprogressive teachers union tinomirira varairidzi, hatinawo kana kumbobvunzwa nebazi reeducation. Saka isu dangotaura kuti ministry iri kubika mbodza. Ende kazhinji kacho ndo dambudziko ratinaro rokufunga kuti vanhu vari pahead office ndivo vana mazvikokota, ndivo vanoziva zvose, vonyora mapolicies achibva padesk research zvisina kutaurirana navarairidzi muzvikoro nemasangano avarairidzi. Ndinodavira kuti even vamwe vedu vananazimta kwedu kupiti uzeti vanazineu vana arutuzi hapana ati abvunzwa neministry of education, asi varoti vatopedza ongororo ndokubika mbodza matakanana kana matope chaiwo. Hationi zvichipa kuti muzvikoro muve nerudekaro kana vanhu vari padyo nevana vanodzidzisa vana muzvikoro pasina vanobvunzwa.
Kune vamwe vanoti pane kuti hurumende ibude nemitemo yakadai, dai yaita kuti varairidzi vange vapiwa masimba ekuranga vana muzvikoro. Munoti
ipfungwa yakanaka yekuti varairidzi vanofanira kunge vane chiremera uyezve vachidzidzisa vana vechikoro tsika dzakanaka. Chatinodangotaura ndechekuti pane zvimwe zvakawanda zvatingadai takaudzawo even veeducation dei vakauya kuzotsvaga kuti tishare maexperience. Ishi inongoriko ndeyekuti nenyu curriculum iriko iyi, vana havachina breathing space. Nguva dzese vanenge vari muklasi kubva na7 kusvika na4 o'clock. Panodawo kuti pakreatwe nguva yokuti vana vanenge vachiendawo kumasocial clubs.